Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 18/2023. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yebato reCitizens Coalition for Change kuBikita East inoti yakapisirwa imba nezuro masikati muchiitiko chainofunga kuti chine zvekuita nezvematongerwo enyika. Dare redzimhosva repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC rokurudzira kuti mutungamiri weRussia waVladimir Putin vasungwe. Mwaka wemitambo yenhabvu wekasolaga Premier Soccer League unotanga munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato reCitizens Coalition for Change Quad 15 kuBikita East mudunhu reMasvingo vaidhimwe Chikomba vanoti vakapisirwa imba yavo nezuro masikati muchiitiko chavanofunga kuti chine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari kuda kukwikwidza sakanzura muwadhi mavo. VaChikomba vanoti vakarasikirwa nemidziyo yavo yose uye vakakwanisa kumhangara chiitiko ichi kumupurisa wemumusha asi vachaenda kukamba yemapurisa eBikita nemuvhuro. Gati zwe wachitsana ngura.
Nezino takanga tiri tatiki kotele nda location. Nezino tumegi mamke ano toke wa nine. Taka tiri mprese ziyo yoyo. Tito tende la wano achira kizwa minda yangu. Taka zona uchi. Kwa mbako koko tiri gareke kuma nisken. Taka tata kawaka maskirati ya mamaya. Batu maskirati ya hiliwa antaka zara nejini maishi. Taka ndo kandaka zitu ona ukinde banda manyo. Kandaka manyo ndaka peshika amukia piliki mindo mlami ambu. Wangu wa moto wiga, wangu wa moto wiga. Na hapana cha ndaka kwenye kubi bisho ito hapa. Hapana cha gira kutu kubi bisho ito bozi. Mba ya yangi ya zara moto. Samba hapa pataka hapa. Paka nga kasi naka na mkumbu gira. Pala kwa moto ni kumiru. Sana cha kampi mwete ndiwa kwenye moto wa sisi.
Saka mnufunga utichini chaka iti kaimi pa moto ya wachikomba.
Mwini mwona kikuti hizi. Mwini mwetu kita mwesu matenze mwini mwete.
Zichitu wa nani?
Kutindimu nko utivize hizi zino kuna kutindimu kwa nukuti ndakangwe zumanya wava mtu. Hakutiki sengu ya ime achiri mapata achikweshana kutu toya pensa ya mene ya jema kanti jitimu ima inda pati imu mtu. Unotongo wana kuti mandu jirende chaka wanda kula isi mwule mwezi ya rangu mwezi mwekite isi. Zino kwenye wani nzuzo zima pengi mwekite
isi. Chini chino kuna mwechaka itika u ne nengo zimbato menyu kazi nengo kuna mwezichipoka na wanezu la murguita.
Izo zangu shirangu nukuti chumutu mwende chungu di wana wana wa shinji. Saka, to be fair enough, chumutu shirina inesu na pende wengu.
Saka, maka mangara erenya yiku mapurisa.
Nangu ki jenge tazuwa ida ala mapurisa. Raya mura ini raya. Raka kiti kira kwe shinji, shinji shaka para jio. Kuna zizi, shinji mkato wawu gogo dwa gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Then, Masora 3, then Magudez Angari 3, plus Juventus 4, and Badi Tatauri, India Tatauri.
Vanga vari nengo ebatora Citizens Coalition for Change kuwad 15 kubikita East kumashingo vai dumoa chikomba vari parunare kwa kare kubikita East in Studio 7. Dare repamusoro High Court nezuro rakapa mutongo wekuti bato re MDC inotungamirwa na Douglas Mwonzora arina kutevedzera mutemo pakudzinga kwarakaita nhengo shano dzinosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri webato va Elias Mudzuri na vano Rest Marara mushure mekunge nhengo idzi dzakwira kudare dzichipikisa kudzingwa kwadzo pamwe nekuramba kucherechedza utungamiri wa Mwonzora. Kuti tinzwe zvakabuda mudare tabata va Marara.
Chakaendesa musangano kudare redzimhosva kuhigh court nokuti nadhisemba vari kuti vakaita congress yatisiri kuwirirana nayo then vari kuti musi wa21 January vakaita maamendment to the constitution anoreva kuti kana nhengo yedare remusangano wemdc ikaenda kumatare edzimhosva neminyuto yekuti ndandina kubatwa zvakanaka mumusangano unenge watozvidzinga mumusangano you become automatically expelled or you have automatically expelled yourself. Saka takaenda kuhigh court under case number 987 of 2023 chikano sikaed inonzi declarator yekuti izvozvo zvekuti vakaamenda constitution vari kuti takazvidzinga mumusangano zviri unconstitutional, zviri illegal, therefore null and void. Saka vamunzora nevamwe vavo havana kunopikisa mutongo iwoyo so dare rehigh court nezuro rakapa mutongo wekuti nyaya iyoyo iite default judgment nekuti haina kupikiswa mudare redzimhosva.
Saka iwo mutongo wedare rehigh court uri kuti
whatever matama varoda kutora yekuti vatidzinga yekuti tazviita self expel ari unconstitutional therefore null and void. Saka nekuti havana kupikisa mutongo iwoyo zvinoreva kuti dare redzimhosva rehigh court rawirirana nezvatakakumbira nekuti hazvina kukondeswa therefore takahwina nyaya yedu mudare redzimhosva nezuro.
Vanga vari nhengo yebato reMDC vano Rest Marara vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengetai guta avanoti bato reMDC harisati raanzwa zvakanyanya nezvemutongo uyu asi haribvunduzwi navo.
Nguma Jonga, gwaro iri kana makaritarisa munoona rakanzi constitutional order pari zvino harina zvarinoreva nekuda kwokuti rinofanira kutanga raongororwa neconstitutional court kuti rizonzi gwaro iri rinoshanda. Saka isu tichazosangana nevakapopera kudare rehigh court vana vamudzuri nevamwe vavo tichasangana kuconstitutional court ndokuchazoonekwa kunzi zvakakodzera here kuti gwaro iri ringe richishandiswa kana kuti kwete. Asi isu sekuziva kwedu semusangano weMDC varume ava vese havasisiri nhengo dzemusangano wedu.
Muchirevei apa vaguta?
Hazvisi zvinhu zvekuti tiri kunyanya kuzvivhunduka maningi nyangwe naivo vakaita zvekunyangira vakanoendesa magwaro avo kudare rehigh court isu vasina kutipa magwaro asi hazvina hazvo ndava maningi nekuda kwokuti nhauiyi inoperera kuconstitutional court. It's a constitutional order saka haiperere ipapo pekungonzi vapuwa constitutional order inozokonfemewa kudare repamusoro soro reconstitutional court.
Vanga vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDC vachengetai guta vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare repamusorosoro repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC nezuro rakakurudzira kusungwa kwemutungamiri weRussia waVladimir Putin richivapomera mhosva dzehondo pakuve nechekuita kwavo pakupambwa kwevana vadiki kubva muUkraine. VaPutin nemumwe mukuru muhurumende yeRussia vanove zvakare komishina anoona nezvekodzero dzevana vari kupomerwa mhosva yekudzinga vanhu kunyanya vana kubva munzvimbo dzakapindwa neRussia muUkraine vachivaendesa kuRussia kutanga musi wa 24 kukadzi 2022 zuva rakatanga Russia kupinda muUkraine.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachinyora padande mutande nhasi vaudza vatsigiri vavo kuti vane zvavanotarisira kuti zvichaitika kwavari nemusi wechipiri kuburikidza nemashoko avanoti akabuda kubva kumahofisi egweta redunhu reManhattan vachiti vari kusungwa nemusi wechipiri. Vachinyora padande mutande ravo reTruth Social Platform, vaTrump vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzire uye vatore zvakare nyika yavo. Burundi yatara hondo yekurwisana nedenda repolio nyika yose zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi kumumwana ane makore mana pamwe nevamwe vaviri vakasangana nemwana uyu. Kuwanikwa kwepolio muBurundi ndekwekutanga munyika iyi mukati memakore anodarika makumi matatu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Tariro Matibiri vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara mukata. Amai Matibiri vari kutaura nesu panguva iyo murume wavo akapinda mutsaona yemotokari uye parizvino ari muchipatara. Tichange tiri kunzwa kubva kwavari kuti zvakamira sei parizvino uye zvekuti imi vateereri vakateerera parizvino mungabatsira sei mukurapwa kwava Matibiri. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiitsana nguruwo kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Ndiri kuDoha kuQatar. Nezvatakatarisana nazvo panguva ino ndezvekuti murume wangu unfortunately akapinda mutsaona yakasangana nayo achibva kubasa pa16 January, and zvakaitika ndezvekuti tsaona iyi medically from zvinotaurwa nachiremba yakamusiya ane injury mumusoro mubrain and injury pahuro, and purposely vanova understand medically anzi pa C3 pake mabonzo ari kumusoro kudhuze panoperera hairline uko, and then akasangana as well neinjury muspine make. Saka panguva zvino nezvakataura nachiremba vari kuti zvoni iye hafanange achikwanisa kumuvha muviri wake from pahuro zvichidzika.
Pari zvino vari kukwanisa kutaura here kana kuti zvakamira sei?
Aiwa, pari zvino havasi kukwanisa kutaura.
Imi shuviro yenyu ndeyei?
Shuviro yangu ndeyekuti Mwari vazadzikise zvavakataura pamusoro peupenyu hwemurume wangu. Ndipo pane shuviro yangu yekuti achadzoka vachadzoswa mwari zvizhinji zvavakaitira vanhu vakasiyana siyana from mazuva aJesu even before that to patiri iko zvino mukurarama kwatiri mune present day vanhu vakawanda vandakasangana navo kunoku nevanokandifonero kumba kuZimbabwe kana kuNamibia kuSouthern Africa vachindipawo matestimonies avo ezvinhu zvavakasangana navo zvihombe muupenyu hwavo zvavakaona ruoko rwamwari rushishanda pamusoro pavo and ndinoda kuvimbawo kuti ndizvo zvimwe chete zvichaitikawo pamusoro peupenyu hwemurume umwe.
Muri yakakura sei pari zvino uyezve manga magarisana musvitsa nguva yakareba sei?
Muri pari zvino tine mwanakomana 1 mumwe chete mudiki anoitwa iye Danai. Tanga takachata muna 2018.
Zvamira zvakadaro ndinoona kuti pane kuunganidzwa kwemari kana kuti rangati GoFundMe iripo pari zvino. Mungada kutsanangura kuti vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
GoFundMe iyi yakagadzirwa nemadzisawira atawanda nepamoyo ari kunoko vachiti zvimwe pada ingazobatsira in terms of mari dzingazoda kubhadharwa whether kuchipatara or mainstances erehab or generally mune zvinhu zvichange zvichida kutengwa munopamba in terms of chikafu because pane vanhu vatakakwanisa kuti vange vauye havo kuno kuzosapota nekubatsira.
Mumbotiudza nezvemurume wenyu Tawanda, anga ari kubata mabasa api asati akuvara?
Baba Danai vanga vari mudzidzisi wesvomhu, mudzidzisi weidzo dzinonzi mathematics and anga ari mudzidzisi we anoitwa maye 11 kunoku and I think relatively tichitarisa neZimbabwe it would possibly be maform 5 edu nemaform 6.
Iye zvino izvi iko kukata muri kuwana rutsigiro here kubva kumhuri yeZimbabwe?
Rubatsiro kunoku in terms of mhuri yeZimbabwe iriko and iniwo pache zvangu ndakashamisika kuona vanhu vachiungana maunganiro avakaita kuzobatsira murume wangu. Kazhinji unofunga kuti kana uri kunze kwenyika unenge uri wega, asi zvandakasangana nazvo inini vanhu pavakabatana vakaungana whether kuunza magrocery okuuya vachinamata okungonditumira mamessage okutumira mari hayo kuti vabatsire as best as they can ndakashamisika nerudo rwandakaona mune madzimai zvese nevarume nevanhu vazhinji vakaungana pavakanzwa nezvenyaya yemurume wangu. And in terms of kubatsira maprayers pandinobvunzwa nevanhu vakawanda kuti vangandibatsira sei, ini hangu pache zvangu handinambobvira ndafunga ndichasangana nezvinhu zvakadai, asi chinhu chimwe chandiri kugara ndichikumbira pamberi pezvimwe zvose definitely minamata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Tariro Matibiri vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara kukata. Vanoda kubatsira amai Matibiri nemhuri yavo munogona kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona, apo tichange takaisa link yeGoFundMe. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central tichitarisa nezvemusangano wemadzishe uchangobva kuitwa kuBulawayo.
Tine vajonga kandemiri sekutaura kwatikamboita muchirongwa chapfuura musangano wakapera zvakanaka sezvo wakapindwa nemadzimambo nemasadini ayo ari pasi pedu mukutungamira kwatinoita matunhu. Musangano uyu wanga wakazembera zvikuru kunyaya yetsika nebudiriro, tichitaura kuti tsika ngadziwe dzinotungamira kuti vanhu vave nebudiriro, vanhu vatiri chouviri tichibudirisa nyika dzese, nyika yedu yeZimbabwe. Kana madatarisa vajonga kandemiri, nyika yeChina yakazembera zvikuru kunyaya yetsika dzinove ndidzo dzavanotungamidza pamberi kuti nyika yavo ichibudirire. Tinongonzwawo muzvivhitivhiti kuti China ichazenge ya global nation panyaya zvebudiriro akaizi takavaona vachiuya kuno tinosangana navo vanenge vane zvikapu zvavo nezvimiti zvinji zvavanenge vachijogera chikapu nazvo saka budiriro ndoinoudza upenyu tisingakoperioko nedzimwe nyika vajonga pandemiri
tinoona kuti madzimambo makapa zvichemo zvenyu kuhurumende mune nguva here yamakavimbiswa kuti zvinenge zvagadziriswa
zvichemo zvinogadzirika vajonga pandemiri tokaandiaita kuti vana vembo havasumire nguva imwe chete zvizhinji zvinogadzirika zvimwewo zvoramba vajonga pandemiri asi tarisiro inenge iri yekuti zvinhu zvigadziriki
tinoona kuti madzishe akapihwawo mikana yekuti vange vachirapwa pachishandiswa inonzi pachirungu public service medical aid society tinonzwa kuti makaziviswa kuti zvimwe zvinhu zvichange zvichibatsirawo madzimambo makatambirawo sei rubatsiro urwu
rubatsiro urwu takarutambira nemaoko mairi vajonga kandemiri zvinove zvinhu zvana zvatinonokera zvikuru asi hazvireve kuti hatinowo chamuviri chatinokanda mudariro kwete isisiwo tinenge tichitoti pakupera kwemwedzi munhu ane gahura anobhadharawo public service medical aid society inenge zvekuitsirawo saka inyaya yakanaka nekuti munongozivawo kuti madzimambo anga achitambura zvikuru kasina utano hausi munhu akumararamira anotinetsei saka inyaya yakatambirwa nemadzimambo nemufaro wakanyanyisa zvikuru unoita kuti madzimambo vazhinji vanga vachitambura nenyaya dzekuti varapwe vakwanisewo kuzowana mukana wekuti ndida unoonawo muchirembawo weprostate ndida unoonawo chirembawo maziso ndida unoonawo chirembawo zvinove zvinhu zvanga zvichitiremera zvikuru pamubhadharo inenge ichidikana nana chiremba hurumende ipapo yakarwa imire nekuti madzimambo vaitambura zvikuru panyaya yekuti vangarapike zvakaita sei
kune vamwe vanotiwo hongu mambo aakubatsirika ko vanhu vake
hongu ipapo vatoda kunzi patarisiswe zvako asi munongozivawo nyika dzekunobudana africa isisu tichiri kubudirira zvinenge zvatisiyanei nekwamuri ikoko munguva inopera inyaya yatinongoramba tichitsimudzira kuti hatiwanei zvekuti vanhu vari muzimbabwe vese vavane mukana wekuti varapike zvinova zvinoita kuti zvireruse dambudziko rokumhanya mhanya muno tine mamissionary hospitals macountry hospitals madistrict hospitals iwayo achikareruka zvikuru zvekuti muno mumareserva matogara izvi mune mamission hospitals asinganyanyoremera vanhu zvakanyanya zvekuti wakatakura dhora rako kana pombe yako unokwanisa kuwana kuti urapike zvino zvongotiremeiwo nekuti chirwere chauri kurapwa chinenge chakaremawo zvakaita sei kana kuti chinenge chakakurawo zvakaita sei asi ishuro yanguwe nekuti vanhu chokwadi vatotungamirira vanda kurapwa nekuti pasina vanhu hapana umambo
tinonzwa zvichinzi madzimambo vanofanira kunge vari vanhu vasina mapato avanotsigira kumisangano yakadai zvinhu zvamunombokurukurawo here kucheuchidzana vasina madzimambo kuti aiwa tinofanira kunge tiri homwe yebenzi inokumba zvese nekuti hatina kudivira tinofanira kunge tichirerekera
zvinotaurika kusaziva vajongwa kandemiri kuti vatunhu atiri vanhu vanobata sei nyaya dzematongerwo enyika asi kuno kumatunhu edu ini ndiri kudunhu remachendrom tinongokurudzira kuti vanhu vagare vari murunyararo vagare vachitsigira urongwa hwehurumende kutongoti isisu tinokudzidzwa dehwe rembada kana kuti dehwe rebere ratinenge tisingazivi kuti rakafunirwa kupi tiri vanhu vanoshoropodzwa sekunzi izvo munoita zvakati nezvakati asi vakazozvipenengura zvinhu izvozvo vajonga kandemiri unonyatsoona kuti kumambo vari kungozorwa mafuta ehwai yavasina kudya sei isisu kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavagare murunyararo munhu ane kodzero dzake tichingofamba takadaro vajonga kandemiri
manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemence Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo. Makundano enhabvu emwaka uno asimuka nhasi masikati mumachikichori emitambo achange ariko kwemwedzi misere. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makwikwi aya asimuka paine mibvunzo yakawandisa kubva kuvatsigiri venhabvu vachatarisa mamiriro akaita zvikwata zviri mugungano rePremier Soccer League mwaka uno. Nyaya yanga ichingotaurwa nezvayo ndeyekuti ndiani achatora mukombe uyu uyo uri maoko eFC Platinum parizvino. Vakawanda munhabvu kusanganisira vakudza ibere vanoti hapana chikwata parizvino chinokwanisa kumisidzana neFC Platinum.
Platinum FC ndiyo yandikuona kunge iri consistent because inini kunyika yeZimbabwe ma liga apuraisa ndikuona kunge iyo ndiyo iriramba ichidzokorodza chiramba ichitamba matambiro anomika seni saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
FC Platinum kana kuti kugona kunenge kudada yacho yasimbisa ushacha hwayo nekurova Simba bhora 2-1 National Sports Stadium nasi masikati. Vamwewo vakaita savamishek jambi ndo vanoti kugona kunenge kudada ichamiswa nema green machine avo Caps United.
Caps gore rino richagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwanisa kutora league.
Ma kepe kepe ari kuvhura musangano mangwana nemanika Diamonds muNational Sports Stadium zvekare. Vamwewo ndivo vari kutarisirawo kuDynamos neHighlanders dzichakwakuka kubva muhope dzotorawo mukombe wakakosha uyu. Dynamos iyo yarova hwange 1-0 muBaba Field Stadium iri kuratidza kuti mwaka uno yakasimba zvokwanisa kurwira mukombe. Highlanders kana kuti Bosso iri kutamba munhandare imwe cheteyo yeBaba Field Stadium mangwana neZPC Kariba. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairo Stapera anochikwata chake chakagadzirira zvakasimba zvekuti mwaka uno hakuna chakanaka.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi vaongorori vezvemutambo uyu vanoti FC Platinum inofanira kusunga dzisimbe nekuti Chicken Inn neNgezi Platinum Stars dzakabaka moto uyezve dzakarongeka mumatambi nemuutungamiri. Okuwo murairidzi weHerent House kumbirai muti wokuziva haasi kuvimbisa huchi nemukaka asi kuita zviri nani kudarika chinhano chegumi icho vakapedza vari mwaka wapera.
Tarisiro ndeyekuti ndifure ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatso kumira zvakanaka.
Mimwe mitambo yasimudza nhabvu yemwaka uno nhasi yapira seizvi. Glory Chiefs 1 Ngezi 1 Chesham 0 Chicken Inn 0. Mumwe mutambo wevhura muromo wemwaka uno ori muGibbo Stadium mangwana pakati peTriangle neHerent House. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengwe yebato reCitizens Coalition for Change kuBikita East inoti yakapisirwa imba nezuro masikati muchiitiko chainofunga kuti chine chekuita nezvematongerwo enyika. Dare repasi rose reInternational Criminal Court roronga kusunga mutungamiri weRussia waVladimir Putin vachipomerwa mhosva dzehondo. Mwaka wemitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League inotanga munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Kwa kuhisika atisenda baku VOA Ndebele.